andioni kuti vanogona kuigadzira because nyayacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune maorganizations, kune hurumende nemarebel groups nemamaorganization akasiyana-siyana ari kuerwa hondo iri kuitika ikoko kueastern DRC kukivu north province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati marebel groups ari involved anopfuura 100.
Vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuDRC, achishanda nesati, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja nesati kuDRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana nemasoja kana marebels ekuM23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndekuCongo kueastern DRC asi matutsi ekuRwanda, asi of course vane vari related nematutsi ekuRwanda, zvichiita kuti Rwanda government nyangwe ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement ekuM23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo ekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC, vangawedzere mamwe mauto here? Zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamwe mauto? Iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto.
Nanga akwane sadhiki vakaita mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inodzadza mauto machi kupi kueastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira, vana Burundi they've been there before, nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi, ndakateerera nezuro foreign minister wekuganda achiinterviewa neSABC kusouth Africa, neminister wekusouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu one kuti hondo mauto akawanda, zvimbo zvakawanda, hapana zvazvinobatsira, hazvigadziri chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.